Mabiko haya akaitwa nesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe matunhu aya Coalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA uye akaunganidza pamwe chete zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi matanhatu zvinosanganisira mumiriri weZimbabwe muAmerica Ambassador Thaddeus Chifamba pamwe nevamwe vashandi vekumuzinda weZimbabwe muno. Vachitaura pamabiko aya, Ambassador Chifamba vakakurudzira vana veZimbabwe vari muAmerica kuti vashandise mukana wekuemuno kwavo kuunganidza mari kana kukwereta kumabhanga kuitira kuti vanotanga mabhizimusi kumusha, vachipa muenzaniso wezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mune mamwe matunhu emuno muAmerica izvo zvavakati zvakatotanga mabhindauko akasiyana-siyana kumusha.
You are also uniquely positioned to do the same. You have access to
imiwo muri pakanaka pekuti munokwanisa kuitawo izvozvo. Mune mikana yekuwana mari dzakachipa, munokwanisa kunokwereta kumabhanga, motanga mabhizimusi anokuwanisa imari.
Ambassador Chifamba vakati kunyanga hazvo Zimbabwe iri pasi pezvirango zvainoti yakatemerwa neAmerica, zvirango izvi zviri kubva zvishoma nezvishoma.
Although we are currently under sanctions, I can tell you that
kunyange hazvo tiri pasi pezvirango, ndinokuudzai semumiririri wenyu kuti zvirango izvi zviri kubva zvishoma nezvishoma. Manje manje munenge mave kukwanisa kuwana mukana wekuwana mari dzinopiwa nenyika ino dzekuti munokwanisa kutanga mabhizimusi nadzo.
Vachipindura mashoko akataurwa naAmbassador Chifamba, sachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, Watawanda Svoshe Dzokora, vanoti sebato vanotsigira nyaya dzebudiriro.
Nyaya yavakataura iyo inyaya inofadza. Sebato reCCC tinotambira nyaya dzakadaro idzodzo nemufaro nemuremekedzo. Tiri vana veZimbabwe, saka hatisi vaya vanoti kana isu tisiri kutonga hakuchisina chinofanira kuitika kuZimbabwe. Tinotokurudzirawo zvakare kana vanhu vaine mabhizimisi avanoda kutanga.
Mumwe akataura pamabiko aya ndimuzvare Shingi Mangwiro, avanove muzvina bhizimusi vari muridzi wezvitoro zvinotengesa mbatya dzevana zvetudiki uye vachitungamira sangano reWafamba Wapota. Muzvare Mangwiro vakati sangano ravo rinobatsira vana veZimbabwe vanenge vachangosvika muAmerica vachiuya kuchikoro uye kubatsirawo vari muno muAmerica nechakare vanenge vachida kutanga mabhizimusi kumusha. Dr. Fanuel Chirombo, avo vanove mumwe wevanhu vakabudirira muzvidzidzo zvavo vakapembererwa, vanoti vakafadzwa chose neurongwa hwakaitwa nesangano reCOSDA uhu.
Zvakaratidza kuti COSDA musangano wakarongeka unozvidzana nemamwe mapato, nokuti sapoti yavanowana kubva kune mamwe mapato zvinoratidza kuti chinangwa chavo ndechokuti vanhu vasumukire uye vasenza vari pamwe chete.
Mumwe achangopindawo muAmerica kuzoita zvidzidzo zvake zvepamusorosoro paAmerican University muDC, Liberty Mapisa wekuZCC kumasvingo, anoti mabiko aya akamupa mukana wekusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda, chinhu chaanoti akanga asingatarisiri muAmerica.
Takadzidza zvinhu zvakawanda pamutambo uyu, kuti kushingirira kunoita kuti ukunde muzvidzidzo zvako, uyezve nyaya yekuvaka nyika yako, kushanda nesimba kuti tigogona kusvika pakukunda kugraduata sezvatakaona vamwe vedu vachikunda. Saka mutambo uyu wakatipa shungu dzakawanda zvikurusa.
Sachigaro veCOSDA vaJona Masia vanoti gungano ravo iri raive risinei nezvematongerwo enyika uye vakakoka vekumuzinda weZimbabwe kuitira kupa vana veZimbabwe mukana wekuti vanzwisise zvavanokwanisa kuita kana vachida kutanga mabhizimusi kumusha.
Tinoona sevanhu vediaspora hapapasina kunyanya kudyidzana kwakanyanya pakati peumiririri weZimbabwe nevana vari mucommunity vediaspora. Saka chataida chekutanga ndechekuti tisimbise ukama hwekudyidzana, nekuti kana tiri kuno tinenge tichida kuziva zviri kuitika kumusha uye kuziva kuti zvimwe zvinhu zvinofamba sei kuti tizviwane, zvakaita sekuita mabhizimusi, zvakaita sekurinyiwa mapasipots, uyewo nekuchinja kwemimwe mitemo, uyewo nekungoziva kudyidzana parunyararo sezvinoita vana vanobva kune dzimwe nyika.
vakapembererwa mushure mekubudirira kwavo muzvidzidzo vanoti Liberty Mudzingwa uyo akaita zvidzidzo zvemasters in data science paAmerican University, Consilia Hlezipi Mpofu uyo akaita masters in data science paAmerican University, Vivian Moyana akaita zvidzidzo zvemaster of science in sustainability management paAmerican University, Dr. Fanuel Chirombo, Dr. Christina Cutlip na Rodney Sachiti uyo akaita zvidzidzo zvemechanical engineering paUniversity of Maryland, Baltimore County. Vanhu vakatandadzwa nemimhanzi kubva kuchikwata chePolyphony Marimba chakabva kudunhu reNew Mexico muno muAmerica, icho chinoridza mimhanzi yekuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.